aida nerechato timetsa zvakanyanya pakurima. Chekutanga ndechekuti iko zvino tagara tisina mvura because of drought. Saka tikutoita mvura yekupomba kubva kunzvimbo dzakareba zvoda magetsi. Chepiri tikudiridza zvinhu zvakafanana newheat nemacrops ati kudiridza emadiridziyo zvoda mvura inopombwa nemagetsi. Tiri kugadzira zvakare kuti titotangisa kusima fodya in the next week, the 1st of September, ndototosima fodya yemadiridziyo. Saka ipapo tichina magetsi tine dambudziko rakakurisa.
Asi hamukwanisi here kushandisawo dzimwe nzira dzekuwana nadzo moto dzakaitawo sedhiziri nemagwenya ezuva?
It's going to be very expensive in terms of farming kuita kuti takushandisa dhiziri kuti tiise mumagenereta kuti tikwanise kudiridza kana kushanda. Chepiri ndechekuti even tikaraita masola pane mange malevel asingagoni kushandisa masolar system. Masola yes tinawo tinogona kuagadzira, magenereta tinogona kuatenga nekuagadzira, but it increases the cost of production yemacrops etinoita. Hazvizofambirana zvakare neprice etinowana taakutengesa. Ndezvimwe zvinotinoita izvozvo kuti it increases the cost tremendously. Magetsi pafarming anodiwa zvakanyanya. Even mvura inomwiwa nevanhu inoda kuti ipombwe from the boreholes to the people. So it's very difficult kana tisina magetsi.
Muri kuwana here zviziviso paine nguva kuitirawo kuti munge muchigadzirira dambudziko irori?
Chekutanga hatangopiwa warning nehurumende kuti magetsi achazoenda. Taakutoudzwa kuti magetsi atoenda. Kuti titangise taakutenga magenera, taakutenga madhiziri, taakutenga masola, setting up system dzemasola, and the solar iri powerful enough, for example, to operate a pivot. Zvimwe zvinhu hazviitiki nana solar.